Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhu rakanaka vatereri tinosangana zvakare manhu anhasi uri musi wemugowera ndira 27 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanosukikana zvikuru uye vamwe vachitadza kana kutaura chaiko panyaradzo yekurangarira musori anonzi akaurayiwa munguva yeOperation Restore Legacy iyo yakabvisa vaRobert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika.
Chevera Studio 7 every day. Pa Studio 7 isusu tinofara nekuti Studio 7 inoita kuti tiwane news dzatingawane pa ZTV. Nekuti ZTV yakamonopolize very the one political party. So Studio 7 inotibatsira kuti every day tinge ti updated and nyaya dzavanobata, nyaya dzatibata every day dzatisingakwanisa kuti tiwane. So we are happy about them.
Vatereri veStudio 7 vanocherechedza kusvitsa makore gumi nemashanu kwaitwa neStudio 7 nhasi vachiti inovapa nhau dzechokwadi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbi vemusori mukuru uye vari mumwe wevanhu vakarwa muhondo yerusununguko vaPeter Munatsi varangarirwa nhasi panyaradzo yaitwa kumba kwavo kuGlendale. VaMunatsi vanonzi vakafa mushure mekurohwa zvakaipisisa nemauto panguva iyo mauto aibvisa pachigaro vaimbi vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaungana nhasi vanga vasina kusununguka kutaura kuti chii chakaitika pakufa kwaVaMunatsi avo vanonzi vakafa musi wa15 Mbudzi mushure mekurohwa zvakaipisisa nemauto sezvo vaifungidzirwa kuti vaikanganisa mauto apo aibvisa pachigaro vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Panyaradzo yaitwa nhasi pange pakaoma uye hama dzavo kana mudzimai wavo amai Rose Munetsi kanawo vana vavo vange vasingabvumidzwi kutaura nevatori venhau nevanhu vange vasingazivikani kuti ndivanani. Vange vakatumwa kutaura kuti vape umbo pamusoro peupenyu hwaVaMunatsi vange vachitya kutaura uye vakwanisa kutaura vataura kweminiti imwe chete. Vamwe vatadza kutaura zvachose. Amai Munetsi vauza vanhu vapinda mugungano ranhasi kuti murume wake aive nerudo.
Peter was a very nice man. Peter was a very loving man. Ndakanyudzwa vanhu vangwanani kuti murumai aitumira SMS akagara mulounge achinditaura kuti I love you. Murumai aitumira SMS akagara mulounge aitaura kuti I miss you kana kuti nekuti aiona bhora mutereinde ndiona kuchannel aiuya usiku ndipinda kusikuwa. Saka tirikutaura nezvemunhu anga aine rudo. Saka kana makanditarisa ndokunga munoziva kuti sisa ichocha vanhu vechechi.
Vamwe vataura panyaradzo iyi vati zvakaitika zvakaoma uye zvakarema kuti vataure zvakaitika pachena. Vachinyora mubepanhau repadandemutande vaimbo vegurukota muhurumende yavaMugabe uye vari muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwau vati vaMunetsi havaifanirwa kufa mafiro avakaita. Vati vaMunetsi vakaurayiwa nevanhu vakabvuta masimba ehurumende yavaMugabe. Vachinyorawo paTwitter nguva yapfuura vaive gurukota izvidzidzo yepamusoro wajonathan Moyo moyo vakatiwo vamunetsi vakaurayiwa nemauto vasori vakawanda vapinda muchisiko chanhasi varamba kutaura nevatori venhau hatina kukwanisa kunzwa divi remukuru wevasori ambassador Isaac Moyo sezvo vange vasiri kudayira foni yavo studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauro wemauto Kenel Overson Mugwisi sezvo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo vamunetsi vanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reHarare vamunetsi vanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reHarare kuWarren Park uye zvinonzi mauto akapa mhuri yavo zana remakirogiramu enyama parufu rwavo zvinonzi panguva yamanikidzova mugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation restore legacy vasori zvinonzi panguva yamanikidzova mugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation restore legacy vasori nemapurisa akawanda anonzi akashungurudzwa nemauto sezvo pakanga paita zvikwata zviviri zvaipikisana ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Vatereri vestudio 7 varumbidza zvikuru nhau dzavari kupakurirwa nestudio 7 asi vachikurudzirawo kuti dai nhepfenyuro iyi yawedzera zvirongwa zvenhau pamwe nekuenda kune dzimwe nzvimbo dzisina vatori venhau kunyanya kumamisha. Patricia Mdadigwa anoti panyaya inotevera.
Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 30 UTC, 7:30 p.m. in Zimbabwe on January 27, 2003. And you are listening to the first edition of Studio 7, a new program for Zimbabwe, coming to you from the Voice of America.
Studio 7 yasvitsa makore gumi nemashanu nhasi kubva zvayatanga kutepfenyura musi wa27/2003 muchirongwa chechirungu. Vashamarari vayo muWashington vari Ray Choto nantimi yake. Chirongwa cheshona nendebele chakazotanga musi wa7/2003. Mumwe mutereri westudio 7 vaJames Chidakwa vati vanofarira Studio 7 nekuti vanowana nhau dzejekerere. Asi vaChidakwa vati shuviro yavo ndeyekuti dai Studio 7 yawanikwawo paterevhizhini dzinoonekwa mahara.
Tevera Studio 7 every day. Pa Studio 7 isusu tinofara nekuti Studio 7 inoita kuti tiwane news dzatisingawane pa ZTV. Nekuti ZTV yakamonopolize the one political party. So Studio 7 inotibatsira kuti every day tinge ti updated and nyaya dzavanobata nyaya dzinotibata si every day dzatisingakwanisa kutiwane. So we are happy about them. But tinoda kuti Studio 7 dai kwanisa kuti ichiitawo kana TV station kana kuti takwanisa kuchivanzwawo pama free to air channels isaya kuti tisavangowana pari pamasaisa achiri radio. Tivawane pese pese kuitira kuti kune vamwe vasakwanisa kuwana maredio mumba dzavo asi free to air channels aya vanhu vanovatevera every day vanokwanisa kuti vakavabatwa vamanheru vakaendawo ipapo vanokwanisa kuti vakwanisa kuti vanzwe.
Mumwe mutereri westudio 7 vaKits Charumbira vatiwo Studio 7 inovapa nhau dzekunzvimbo dzakasiyana siyana vakati izvi zvinovapa ruzivo rwezviri kuitika kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika.
Studio 7 tinoifarira zvakanyanya. Chikonzero tikatarisa Studio 7 tinowana maupdates zvakawandisa zvinosanganisira nenews nezviri kuitika munyika medu panguva idzodzo. Wozvinotarisana nestate media yadinova ZBC inoprovida zvinhu zviri politicized zvinongorerekera kuti rimwe chete rezvamatongerwo enyika zvinosinganakidzi vanhu vanoda kuziva vachidzidziswa vachiona ruzivo nepane zviri kuitika. Information iri kusvika kuvanhu kubudza nestudio 7 sariri kustudio 7 chimwe chinogona kunge yakasara inyaya yekuti achikwanisa kutovhurawo kana ari madhishi chaiwo chaiwo kunyange vanhu vachitoteerera asi zvichibva zvati studio 7 yatovawo nemadhishi pachayo vanhu vachiwocha studio 7 ikasvika pakuisa mavideos and other things mainterviews mamwe anoda kuona kunge ari live achitobuda pachi pamadhishi tomona kuti zvogona kuchati studio 7 irambe ichienderera mberi nodai zvaramba zvakadaro.
Mumwe mutereri valav mochitsa vatiwo chavanonyanyofarira pastudio 7 inhau dzisina divira dzinorerekera dzavanowana.
Zvandoda kuifadza kustudio 7 ndechekuti inotaura zvinhu zviri zvejekerere zvisina propaganda zvinoita mamwe mastations izi saka tinoti dai ramba yakadaro.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navawashman Ncube vakurawo nechiwayi vatiwo chinonyanyovafadza pastudio 7 mukana uri kupiwa kumapato ese zvematongerwo enyika kuti vabude panhepfenyuro iyi vachipa pfungwa dzavo. Asi vacho waivatiwo shuviro yavo ndeyekuti nepfenyuro yeStudio 7 iwedzere vatori venhau zvikuru kumamisha.
Tinofara kuti tiri kuona Studio 7 paground. Tinofara zvekuona kuti gore radarika iri Studio 7 yakawedzera coverage yayo kumapolitical parties ese yakapa munhu wese mukana. Inopa munhu inokoshesa munhu wese zvinova zvinhu zvakatifadza. Pakaita improvement kana isuo seMDC nguva yataitua tinofara nazvo. Tinotarisa kuti Studio 7 mazuva anotevera zvirongwa zvaipote mareporters ayo achiendawo kune dzimwe nzvimbo dzatisiri kunzwa kuti kwakamira sei, kwakaita sana tikombedzi vana Malipati kuti tinge tichizivawo kuti kwakamira sei uye zvichemo zvavo ndezvipi. But so far tinofara seMDC kuziva kuti vari kupa munhu wese mukana.
Vanoronga mabasa eMDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai Mumbare vaRichard Virindi vatiwo vanofadzwa nezvirongwa zveStudio 7 nekuti nepfenyuro inopa mukana kumapato esare munyika. VaVirindi vati nepfenyuro dzehurumende hadzitori nhau kubva kumapato avo. Vatiwo Studio 7 iri kubatsira kuwanisa vagari nhau kunyanya kumusha kwavo kunyamapande uko vati hakusviki masaisai nepfenyuro dzehurumende.
Studio 7. Kozi so far zvizvi iri kuti kadzira nyaya dzedu dza chibudisa nyaya zhinji dzadziri kukwanisa kubudiswa neZBC. Zviri kuita kuti zvifumure zvinhu zvakawanda zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka nekumamisha tiri kufara kuti kumamisha vana mbuya vedu vakusvika kutonzwa kuti munyika muri kuitika zvakati, nekuti tine nzvimbo dzadzakaita sekuna Namutoko naNyamapanda kwavatozivi nhau dzeZBC vanotoziva kutonzwa Studio. Saka tiri kukumbirisa kuti iwedzere kuchiramba ichiexpanda munzvimbo dzakasiyana siyana, iise masenda dzakasiyana siyana anenge vachivapa information yakawanda kuti nyika yese izive zvine zvichiitika.
Mumwe anorarama nekutenga zvinhu vamoyo wati D vakurudzira kuti dai Studio 7 yawedzera zvirongwa zvayo zvenhau.
Studio 7 tinefarira zvakanyanya. Patinotokumbira ndepekutoti taikumbira kuti I think that every hour kana yovaone chimwe chirongwa pakati pemasikati apapo zvekutiwo kuma12 kana kuma1o kana tinoona sekuti zvinotibatsira. Tinoona mukana mukuru wekunzwa zvakawanda neStudio 7 because nguva zhinji Studio 7 inotibatsira pakuti inotaura chokwadi straight zviri paground. Haitauri yakazembera kune zvematongerwa enyika chete asi inotaura matima naose.
Mumwe mudzimai anofarira Studio 7 amai Otilia Chikandire vatiwo vanoona sekuti Studio 7 ine chokwadi panhau dzainoburitsa zvichienzaniswa nenhepfenyuro dzehurumende idzo vati dzinonyepera veruzhinji kunyanya panyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvinoita kuti ndifarire kuteerera Studio 7 ndechekuti ndo inotiudza nhau chaidzo dziri kunyatsoitika munyika. ZBC inotinyebera especially panyaya dzepolitics. Hawanyatsotaura nyaya chaiyo chaiyo sezvamaitikiro aikaita, vanorerekera kuwanisaiti nowa kubato reZANUPF. Saka tichiteerera Studio 7 nokuti inotaura chokwadi.
Vateereri veStudio 7 ava vatiwo havachatyi kuteerera nepfenyuro iyi kunyange hazvo hurumende ichiti haisi pamutemo, asi makurukota aya achitaura neStudio 7. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tinoda kutenda vateereri veStudio 7 nekutitsigira kwamaita kwemakore 15 uyezve ndoda kutora mukana uno wokutenda vatori venhau veStudio 7 vanga vachikupakurirai nhau kwemakore 15. Ngatirambe takadaro. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaRex Tillerson vari kupomera Russia mhosva yekushandisa mhando dzemoto sechombo chezvematongerwo enyika muEurope panguva iyo vaTillerson vari kuita hurukuro nemumwe wavo muWarsaw kuPoland. Turkey inoti America yavimbisa kumisa kupa zvombo mauto AYPG HKDH muSyria panguva iyo mauto ehurumende yemuTurkey apinda muzuva resere achirwisa chikwata chemauto ari kutsigirwa neAmerica. Yashika nguwa ikuti chenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro nemumwe mudzimai akapedza nguva ndefu ari kunze kwenyika asi akazowana iye mukana wekudzoka munyika umo akatanga iye bizinesi rekuchengeta vanhu mudzimba dzinonzi idzo maloje. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti loji yavo inonzi chii uyezve vakatanga sei kufunga kuita izvozvi zvemaloje.
Ya, sitana mwininonzi Jane Marimo, asezo ndakunzi Jane Stobrin, ndakarorwa kuDenmark, mwangu anonzi Johan Stobrin. Takatanga muna 2011, ndoona kuti zvinondi batsira zvakanyanya nekuti pese pandinomuka ndine program. Zuva rangu rega rega rine program. Well, kana usina chekuita unenge usina program. Saka pandinomuka ndoona kuti zveshuwa marooms edu akachena here, breakfast redu zviripo here zvinodiwa nemagesi edu, kana zvisipo tonotenga nemarooms edu zvinodiwa zviripo here tichingogadzira takada. Saka ndine program ndozvinondibatsira muupenyu hwangu.
Pane zvimwe zvirongwa zvamunazvo here iro gore rino ra 2018 panzvimbo yenyu yeloji iyi?
Tine zvirongwa zvakati kurei nekuti takabva tatenga imwe stand. Tatenga imwe stand kuda kubva tavakisa yatiri kuti Harare Training Center. Saka ku Harare Training Center vachauya vachida kuita conference, ma workshop kana vanoda kuita muchato, vanodawo kuita kana zvimwe zvechechi, vakanga varipo vamwe vacho vanenge vachida kuya kuzorara kuno kumba vanongouya vachirara. Saka tiri kungoramba tichiextenda takadaro.
Pane kurudziro yamungapowo vechidiki here vangange vakateerera panguva ino?
Ndingangoti hapana chinotadzika munhu kana utano hwako hwakati nakei nekuti zvese zviri mumaoko mako, zviri mupfungwa mako. Ndoona madzimai ekare senguva yedu isusu vaiti kana varambwa zvinhu zvakaa zvakaoma kuti atange chimwe chinhu, asi mazuva ano taane mapossibilities akawanda yekuti kana dai ukarambana nemurume unotanga zvimwe zvinhu zvekuti izvo, nekuti taane freedom yekufamba, yekukwira tichiendawo kuchidzoka uchitengesa zvinhu zvako. Saka kumunhu wemukadzi ndinokurudzira kuti ingoplana chete zvinhu zvinofamba.
Mune vazukuru vangani?
Ndine vazukuru 10.
Aiwa, tobodzokera zvedu kuti pane zvamungatauro here zvekushingisa mamwe madzimai vangangodawo kupinda mune zvemabhizimisi izvozvo?
Ndinokurudzira zvakanyanya kumadzimai kuti izvo musazoti kana maana ambuya moti hapachisina chandingaite muupenyu hwangu, ndongomirira kuramba ndichipiwa nevana chete. Zvinova strain or energy yavo nguva yega yega vachafunga kuti ndoda kutumidzira kuna amaenda. Saka isusu ngationgei upenyu hwedu tichiita tumabhizinesi kwedu, tinotivaraidza kuti tirambe tiri vanhu vakaani kuti ukanga wakarongeka uine programu yako unomuka uchigeza uchiita zvaunoita. Kana wasina programu zvinonetsa, unozoda wakutongeza kana kumasikati wakasungira Zambia. Saka ngatiitei programu madzimai, hakusi kuti kuita loji chete, kana kune zvinhu zvakawanda zvekuita muupenyu wenyu.
Vanenge vachida kuuya kuzogara paloji yenyu, taurai zita racho uye zvekuti vanokuwanai kupi?
Inonzi Simba Lodge. Vanotiwana patine homepage yedu yakanzi, ukangoenda kuti ukaklika kuti Harare accommodation inobva yabuda yakanzi Simba Lodge. Saka mafoni edu 0777 433 496. Imwe foni yedu yamukwasa kuti kana muchida kuboka munongoshandisa. Kana muchida kuenda patine also tine email address yedu inonzi idzo simbalodge@gmail.com.
Makafunga sei iro zita rekuti Simba iri?
Ndingangoti izita rakakomberedza kuti izvo mutupo wangu unonzi Shumba. Ndinoona zvese zvimwe zvinhu futi zvinobuda uchipindirana nesimba raunenge uinaro. Kuti ndoda kuva nesimba ndiite chakati chakati. Saka zviri combination yezvinhu mutupo wangu nekuti ndichine simba rekuita zvinhu izvozvo.
Mataura zvekuti munoita zvekuimba, imbo titanangurirai nezveizvozvo.
Ndiri muimbi, ndine bhendi rangu rinonzi zvakare Simba Band, Jane Marimo and Simba Band. Ndaane maalbum anosvika 4 ne1 single inonzi Kumusha. Saka ndingangoti zviri kufamba zvese zvakanaka.
Munoimba musambo werudzi?
Ndinoimba musambo wetraditional muno muZimbabwe.
Munoridzawo mbira here nezvimwe zvakanaka? zvakada.
Iya ndinoridza umbira. Asi ndinava komana vanoridza zvese.
Ehe, saka munowanzoenda kunoridza kupi?
Dzidzo dzangu dziri pa radio pa National FM nepa Zimbabwe Radio ne Sport FM vari kudziridza. Saka pandiri kuitira kuti dzinge dzichinzwika zvakanyanya muno muZimbabwe. Kuitira kana tozobuda kunze kwenyika dzinenge dzavanhu vemuZimbabwe vabikwa nevari kunze kwenyika vanenge vadzizika.
Munotoimba here mumbotitse nurombi chana kamwe kerwiyo rwamunoenda?
Hongu tinoimba.
Mumbotitse nurombi mbichana.
Ndiimba chidimbu chemoyo wako, ndiende nachokubasa, variko vakanimirira, vanomira mhezi yetu.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Thank you so much.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chaunotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Musi wemugovera wega wega tinokupai chirongwa chamunopakurirwa naJonga Kandemiri chinotarisawo zvinoitika muupenyu hwedu vanhu vatema. Ngatinzwei kuti zvii zvakakurongerai svondo rino.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezve nzara inonzi yapunya chisero mudunhu reDete kuhwange kumateveleland North. Muchirongwa chedu tine hurukuro nemugari wemudunhu irori reDete.
Zita rangu ndinonzi Stanley Torima, ndinogara munzvimbo yeDete under Hwange district.
Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaTorima. Mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei mudunhu renyu panyaya yenzara nekusana yakwemvura uko?
Nzara yatsiriridza mukoma Jonga mudunhu reHwange district. Ndichitaura hangu ndakatarisa dunhu randinogara reDete, nzara iriko, hakuna mvura, uswa chaujawe hivini kana hong'ombe wakaoma, kana iyo mvura chaichaiyo kumwa kumatsime hakuna, kana iko kwainobva kuzinwa kana vaiva nembombi hakuna mvura kana chairo yokunwa. Sadza iro chairo chairo kuti vanhu vakwanise kunge vachiriwana riri kuneta nokuti pane dambudziko rokuti vanhu havana mari kuti yekuti vakwanise kunotenga kuzvitoro.
Saka vanhu vari kurarama sei vaTorima?
Iyezvi vanhu vanga vachiraramiswa vaya vanokwanisa kuti vainde kunobatsirwa kurubatsiro rwesocial welfare, ndo mararamira avanokwanisa kuita. Asi pane dambudziko rokuti manje social welfare yakupa necondition yokuti inopa vanhu vane makore makumi manomwe zvichikwira, kana kuti vanenge vano urema vanenge vachitarisa kuti vanotangira kupapa urema hwakati.
Mudunhu menyu muri kusangana here nedambudziko rekusarurwa panenge pachipiwa chikafu? Nokuti tinomunzwa mune mamwe matunhu vamwe vachinzi havapiwi nokuti vanenge vari webato rakati.
Fanika mapiro avaita zvishanu kuSlewood kwandakasvika, vachipane nemairirano andanga ndichitaura ayo kuti vanopa pamakore 70 years and above, kana kuti vanokupa nokuti unourema hwakaita sei, kuti unosarudzwa maererano nokuti uri wematongerwo zvenyika kubato ripi. Hazvina kunge zvakaitika izvozvo, asi ndinoona kuti vanenge vakaita mistake pakuti vanopa vanhu vane makore 70 years and above, kana kuti vanhu vane nature of disability avanoda, nokuda kwokuti kuna anonzi muchirungu child-headed families, kuti mwana mukuru ari muform 4. Saka mwana iyeye kana akamirira 70 years ichamusvikira rini? Saka ipapo vaifanwa kuva considerate vanhu vesocial welfare, because ndo so far bazi rasara rinogona kuita sei, rinogona kumiririra vanhu. Saka tatikumbira kuti vasungunuke kuti vasanyanya kubraketa kuti 70 years and above kana kuti nature of disability, asi kuti nemamiriro akaita nzara dei vapa munhu wose.
Tinozwa kuti kune zvirongwa zvakaita sezvekushandira kuti vanhu vapiwe chikafu inonzi food for work. Zviri kuwanikwa here mumatunhu menyu kuitira vaye vanenge vane miri yakasimba vange vachishanda vachiwana chikafu?
Yes, food for work. Yanga is siko because still food for work. Yanga chipu amasi imbane vanwe social welfare because kujao kune kuchita se kune kuchipa social welfare. Saka, yes, food for work. Aiko food for work.
Kwa wanenga waini zimari, waru kukwansa ere kutenga chubage ku GMB, uye kana chitenge swa chiru kutenga swa ni mari?
Ku GMB, akutengu chubage mkoma jonga. GMB nongofamba, netoro ya yoguti, ine inda, chipa chubage kunana social welfare. Social welfare ndo yozopi nda pa ground. Yota ora tunoda 70 years nda above. Yota ora utinoda vanu vano urema. Unotanga nsira kuti uribofu, unotanga nsira kuti oo. Pamedu wakaita imetaona uchakwansungo uchizi miri ya
kwa zvipfuwo zviri kurarama sei kana munhu achiita dambudziko rakadai
zvipfuwo iye zvinezvi zvinotori pakati omarara because kwakaoma iye zvinezvi zvichiri kungonongedzera bundero rakangomira pakambonaya mvura yakapa vanhu masimba vachiti vachiudza kuti vangaita sei vangakwanisa kuti vaite sei vazorima saka iye zvinezvi anything from the 10th of February, Shindamberi, I think zvipfuwo zvichasvika pakudonha because hakuna mvura iri kunaya izvezvi mukoma jonga. Mvura inenge ichinaya izvezvi ndeiya inofafadza and mvura inofafadza pakangobuda zuva inokupisa, inokuuraya zvakanyanya zvokuti zvipfuwo ndo zvichatanga kuaffectwa because tichatanga tichienda panext door tombokumbirana kumbirana asi zvipfuwo zviri panjodzi yakanyanya. Hakuna mvura yokumwa kuti zvipfuwo zvimwe. Kwandinogara kunoku zvinoita kutonomwa kusuwage mvura yesuwage and that is very practical zvandiri kutaura zvokuti hakuna kwatinoti nzvimbo inei haina madhamu madhamu achona hachengeti mvura kana mvura ikanaya nhasi ikaerera mangwana pa mvura arwisiwa tinarwere rwatooma.
Aiwa tinotenda zvikuru vatorima nekuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri
no ndinotenda hangu mukoma jonga ndinoda kungoti kuvateereri musasha mbereko nokufirwa tisharambawo tichirwisa kuti tikumbire kuti social welfare ibatsira amunhu wese zvisinei kuti unezera ripi nokuti njara haina kuti unezera ripi haina kuti unobuda mbamani asi chandinakidza kusocial welfare kutaura chokwadi ndechokuti vanga vachipa vasingatarisi kuti unopinda dhachi here unopinda roma here saka tinoda kuda kuramba tiine tarije.
Manga makateerera kuna vaStanley Torima vanove mugari wekudete mudunhu rehwange kumateveleland north muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Rechoto.
Aiwa tinotenda Jonga tosangana zvakare nemugovera unotevera.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vanosungikana zvikuru uye vamwe vachitadza kana kutaura chaiko panyaradzo yekurangarira musori anonzi akaurayiwa munguva yeOperation Restore Legacy iyo yakasiya vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro. Vateereri veStudio 7 vanocherechedza kusvitsa kwenhepfenyuro iyi makore gumi nemashanu kubva zvayatanga kutepfenyura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Rachel To ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Tungamiri Nkomo achikupa inau zendebele.
Kuizikati senda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 27 kuzivandlela 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Imuli yesiphathamandla sokatsha lwabacuphi esibulawe libutho ngesikhathi lihluduna intambo zombuso nyakenye umnumzana Peter Munetsi yenze isikhumbuzo sakhe namuhla.
Ngithanda kakhulu umsakazo ngoba ufundisa inhlelo ezijiyeneyo, inhlelo zokwakha, inhlelo ezombangazwe.
Umsakazo weStudio 7 ufikisa iminyaka elitshumi lanhlanu njalo abalaleli bethu bathi bayawuthakazelela. Liza kuzwa ukuthi siliphatheleni lamhlanje kuhlelo lwabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imuli yesiphathamandla sogatsha lwabacuphi iCIO esibulawe libutho ngesikhathi lihluthona intambo zombuso kuhulumende kamongameli Robert Mugabe nyakenye umnumzana Peter Munetsi yenze umkhosi wokumkhumbula eHarare namuhla. Bekulokufuthelana okukhulu kulomkhosi njalo abakhulume emkhosini lo ikakhulu abemuli bebesesaba ukukhuluma bekhululekile. Nakanelwa ukuthi kungaba kulabantu abanengi ababulawa libutho ngesikhathi lihluthuna intambo. Amanye amalunga edale lephalamende athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele azechasisa ngomonakalo owabakhona ngesikhathi ibutho lihluthuna intambo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Into esuphayo ukuthi ngasikwazi ukuthi abantu ababulawa ngamasotsha ngesikhathi sonesi bethatha umbuso kumgabe bangaki. Kodwa okusobala esikwaziyo ukuthi lokhu abakutshela umhlaba wonke jikelele ukuthi akula muntu owafayo ngesikhathi behluthuna umbuso kumgabe, hayi akusiqinisa. Kungesiqinisa kunjalo ngiyakwazi njalo lokufakaza ukuthi kasuye yedwa umnesi ofileyo ngesikhathi sonesi kuthathwa umbuso. Ukhona omunye wamadoda beyibodyguard kamgadi owakhele esilobela lowagwela u-Eric bamdubula umfowabo wasuka lapho esiyamngcwaba ekhaya. So baningi abantu abafileyo ngesikhathi sokuhluthuna kombuso la.
Ukula malunga edale lephalamende athi uMnangagwa kumele avizwe edale azechasisa ngomonakalo owenziwa libutho ngaleso sikhathi, umbona evuma?
Into esenginanzelele ukuthi undoda Mnangagwa ihlonikalazo ulakho ukuthi angavuma njalo ulakho ukuthi engala.
Umnumzana Mqondomazi Magonya yincwethi kwezombusazwe. Umsakazo we Studio 7 namhla ufikise iminyaka elichumi lanhlanu usunguliwe 15 years. Sizitshayela ihlombe. Umsakazo lo usungulwe emhlaka 27 kuzibandlela ngo-2003. Abalaleli bethu bathi bayasakazelela njalo basikhuthaza ukuthi siqhubeke sibapha indaba ezimqotho.
Nini kamalamu eke moyo. Ngiwuthanda kakhulu umsakazo ngoba ufundisa inhlelo ezithiyeneyo, inhlelo zokwakha, inhlelo ezomba ngazwe, umsakazo okwanisa ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi nxa lapha abancindezelwe khona babekwazi ukuthi kumele bayenzeni. Ikakhulu ezomba ngazwe ngoba ababusayo bengasoze bakhuluma iqiniso njengoba linjalo. Kodwa iStudio 7 ikhuluma iqiniso njengoba linjalo, njalo yenza abantu bahlakaniphe babe yazi ilungelo labo, babe yazi izinto abangazenza ezingabanceda. Ngumsakazo oqakathekileyo empilweni yabantu ongamelanga uze abantu bawuswele.
Izo lami nguJuliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso othiwa yi-Women Development Association in Zimbabwe. Kimi nga asiStudio 7 ibingasoze yaziwe kangako, kodwa ngokuthi kule Studio 7 enika omama ithuba lokuthi labo bakhulume, enika inhlanganiso ezinjenge-Hoders ithuba lokuthi labo bakhiphe imbono yayo, isimphakamise kakhulu, iphakamise labomama. Imbono yabomama isizwakele, omama labo sebebe namathuba okuthi bazwakale bekhuluma e-Studio 7 ngoba amanye ama-members ethu bake bafonele i-Studio 7 nabo batho okusemoyeni yabo ngembono yabo ngokubona kwabo impilo, ngokubona kwabo okubahonolozeleyo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 bethakazelela kanye lathi ukufikisa kwethu iminyaka elichumi lanhlanu 15 years. Lamhlanje siyalikhuthaza abalaleli bethu ukuthi liqhubeke lisisekela lilalela umsakazo ngowenu. Uqhutshwe ikonsathi yezokholo kobulawayo lamhlanje engenwe izinkulungwane zabantu ngenjongo yokukhuthaza uZulu ukuthi ebhalisele ukuvota ngobunengi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ikonsathi le yenzelwe eLard City Hall njalo ingenwe izinkulungwane zabantu asebebhalisile ukuvota. Ababhalisayo laba yibo bodwa abakade bevunyelwa ukungena besebenzisa iphetshana eliphiwa umuntu engabhalisa kumbe i-receipt ngesiNgisi. Bekulendawo njalo yokubhalisa e-City Hall lapho umuntu obethi engabhalisa esuke evunyelwe ukungena egigini leli. Usikomitshi wezek umnumzana Qhubani Moyo uncome inhlanganiso ye-Women Institute for Leadership Development ngokuqhuba lolu hlelo.
Inhle kakhulu ngoba siyabona abantu bezengoboningi babo kusetshenziswa i-creativity ye-Women in Leadership Development. Siyabonga uSamu Khumalo le-team yakhe, initiative enhle kangaka.
Ilunga ledale lephalamende lakobulawayo elingene likhonsathi unkosazana Nomvula Mguni uthi uyajabula kakhulu ngenani labasakhulayo asebebhalisile, wakhuthaza ukuthi abangakabhalisi benze njalo.
Nxa ngiyakhangela especially namhla ontanga baningi, baningi kakhulu and ngiyababona ukuthi bayakholisa futhi benze kuhle ukuthi phandle laphana kulama proof of residence.
Umqondisi we-Women Institute for Leadership Development unkosazana Samkeliso Khumalo uthi uhlelo lolu bazaluqhuba njalo emathebheleleni south lemathebheleleni north, bekhuthaza abangakabhalisi ukuthi bebhalise. Abaculi abaphatheke ekonsathini le bagoqela uNceku, iGospel Unplugged, iWomen of Valor kanye lomhlabeleli waseSouth Africa olodumo uLebo Sehobela. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930, 13860, 15460, 15580, laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi umthetho obunjwayo ophathelane lokusebenza kwamankampani kahulumende kumele ukubeke sobala ukuthi zizajeziswa kanjani iziphathamandla ezizatholakala ziphatheka emsebenzini yenkohlakalo. Kubika uBathabile Masuku.
Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe koBulawayo izolo ngamalunga edalela eParliamente akukomiti yeFinance and Economic Development ngenjongo yokuthapha imbono kaZulu phezu komthetho ophakathi kokubunjwa owePublic Entities Corporate Governance Bill. Abakhulume emhlanganweni lo bathe kuqakathekile ukuthi umthetho lo uveze obala ukuthi amakhampani kahulumende kumele akhokhelwe njani ukuze kwenqatshelwe inkohlakalo. Omunye wabo yisakhamuzi uJustice Zwayita.
Ibhili leli mbonani ukujala ngesikhathi ngoba alilako okuningi okubambekayo okungasenza ukuthi sithi hayi for sure i-corruption izaphela elizweni.
Umnumzana Zwayita uthe njalo umthetho lo kumele ukubeke sobala ukuthi abesifazana labo kumele babe lezikhundla eziphezulu kuma-board amakampani kahulumende.
Akucaci ukuthi bangaki omama bangani bazafaka kuma-board nanawa kukhanyani ngobabo kodwa wangani ba-favor bathandeka ukuthi bafakwe kombana endaweni eziyana.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Sithabile Hlongwane uthe amalunga ama-board akumelanga akhethwe kodwa kumele aqhatshwe njengazo zonke izisebenzi khona azazizwa elomlando wokusebenza ngobuqotho.
Ifunxa kungathi umuntu aziyele yena esiya apply. Of course uyabekwazi ukuthi even esenza ama mistakes uyabekwazi ukuthi there are some other people who are looking at him abamkhangeleyo azayesaba la.
I-Public Entities Corporate Governance Bill ithi omabhalane bamakampani kahulumende ama permanent secretaries akumelanga babe ngama board members amakampani la. Ithi njalo umuntu oyedwa kamelanga abe lilunga lamabhodi amakampani kahulumende edlula amabili. Yenqabela njalo abakhokheli bamakampani kahulumende ukuhlala ezikhundleni okwedlula iminyaka emihlanu. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala kubembuna,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izakhamizi ezisemaphandleni ezansi eMandebeleni lokhe zihlangana lendubo ezichiyeneyo lapho zisiyabhalisela ukuvota. Kubika uAlbert Ncube.
Isabelo sezansi eMandebeleni silabantu abazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, 356,000, abanelungelo lokuthi bavote ukhetho olukhangelelwe ukukhutshwa kunyanga ezinhlanu ezilandelayo, njalo iningi lalaba bantu lisemaphandleni. Okwakathesi sekubhalisa abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amabili lasithupha, 226,000, okuthi ukuthi abedlule inkulungwane ezilikhulu lokhu bengakabhalisi. Abantu abazinkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu, 3,500, sebebiselwe emuva lapho besiyabhalisela ukuvota ngezizathu ezibhalisa ungabi lesithupha. Unkosazana Sikhangezile Ndlovu osuke edewe natisa ngomunye walabo ababiselwe emuva njalo uthi sedelile ukubhalisa ukuvota ngoba kungumthwalo ukuthi athole isithupha ngemva kokubhujelwa ngabazali.
Siyaswela ukuthi senzeni ngenxa yezithupha zonalezi ngoba ungafika ngale ezithupheni bayadinga izinto eziningi kakhulu. Njengami nginje angilasithupha, ngithi umama wami wathona vele engalasithupha. banje ukuthi hambe kuya lo lesihlobo sami. Hambe kuya lesihlobo sika mama kho mina ngazi umama wami.
Unkosazana Sithembiso Juma layo osuke endatisa udokunye okwenza iningi lezakhamizi lingayibhalisa ngumango omude abahambayo labo besiyabhalisa okudala ukuthi asebegugile bazihlalele emakhaya.
Ngihamba ngisuka kimi lapha 7 kilometers so mina ngakwazi ukuhamba kodwa abantu abadala bakwanisi belokhu bekhala nge-transport ukuhamba. So abanye bakhalaza ukuthi nga kuyafaka i-PVR nabo eduzane mobile studio.
Unkosazana Siphiwe Mahlathini uthi okwenza inani lababhalisayo libe phansi yikuthi abatsha kabaluqakathekisi udaba lokuvota njalo kuyadingeka ukuthi bakhuthazwe ukuyabhalisela ukuvota.
Endleleni ezileji nanzela ukuthi abantu abaningi bezorejista ukuvota, nanzela ukuthi abadala la abomama nabobaba bebesiza bezorejista ukuvota ngey'khathi ezincane besiyarejista, but olusha nanzela ukuthi hayi abantu abaningi bakhona abahambanga bayarejista ukuvota. Manje ngiyaxoxisana labo abanye sifisa ukuthi sivothelane.
Unkosazana Anele Mnyandu isizalwane semawabeni esizancintisa ukhetho lwabameli bedalela ephalamende eMzingwane phansi kwebandla le-National People's Party uthi izakhamizi azibhalisi ngoba zisethiselwa ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF.
Kulezi kanye phakathi kweMzingwane ezihamba zisethusela abantu bahamba bethatha inombolo zamaphetshana obufakazi bokubhalisa betshela abantu ukuthi bazasebenzisa lawo manombolo ukuthi bazi ukuthi ubani lobani uvotele bani ngesikhathi sokuvota.
Inhlanganiso ehlolisisa ngokukhutshwa kokhetho eZimbabwe Elections Support Network iZESNI iphakathi komkhankaso wokuguga uZulu ukuyabhalisela ukuvota njalo ihamba ibhoda labahlabeleli abalodumo kanye logatsha olubona ngezokhetho iZEC balisa uZulu. Kuvike edlulileyo ibiseGwanda lo mhlabelelo lodumo uClement Magwaza leqembu leVictor Siyanqoba njalo uZulu ebebhalisela ukuvota. Sihlanganele unkosazana Mary Banda oleminyaka ekuzalwe ngamathumi ayisikhombisa lanhlanu oyehluleke ukubhalisa ngoba ezalelwe kwele Malawi kungenani lokuthi seke wavota kuleli phambilini.
Mina nti i-birth certificate anila i-birth certificate yami iyalahleka kodwa kanilila uyemalawi hamba njani? Mina isifiso ngiyilazi ukuthi mvote phezulu ukuthi ngilapha eZimbabwe angikwazi lapha kufuneka uJehova angenele.
Umfundisi uZebhediya Gobodi we-United Apostolic Church eFrancistown yena olomama oyisizalwane seleBotswana uyenelisile ukubhalisa kodwa uthi ufuna uhulumende wakuleli ezobavotisela kweleBotswana.
So besicela ukuthi ungawakwanisa kule namabhokisi abantu abavotela ngapho awusethi eZimbabwe.
Umnumzana Vincent Ndlela ngumgcini sihlalo weZESNI ezansi emaNdebeleni uthi okunye okwenza inani labantu ababhalisayo libe phansi yikuthi iningi kulesi sabelo liphetheya kwele South Africa laseBotswana. Undlela uthi udubo lumqoka ngolezithupha
eBrunaburg basitshela bathi kababhalisanga ngenxa yokuthi abalazithupha. So sasesisiya erejistri sababuza ukuthi kuyenzakala yini ukuthi babuyele kugrawundi ukuthi abantu babhalise kutsha bathi bazawukhangelisisa babantu bakwezazo.
Osaphethe isihlalo sikaChalimana weZEC ezansi emaNdebeleni umnumzana Rapson Noni uthi kusadingeka ukuthi uZulu kulesi sabelo afundiswe azwisise ngokuqakatheka kokuvota. Ngingu-Albert Ncube owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Siyabonga Jahalakithi Albert Ncube esipha uhlelo lwezemaphandleni. Siqhubeke ngohlelo lwalamhlanje singene kolwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Vimbayishe Muswaburi yena okhankasela ukumela iBulawayo South edalele ephalamende. Siyakwamukela kuhlelo.
Alright.
Yiziphi inhlelo oziqhubayo khathesi eziphathelane lomkhankaso wakho?
Hayi, ngiqhubekela phambili kakhulu ngoba kulezinto eziningi ezifanele zilungiswe. Okwakhathesi ngikhangele kakhulu ngisebenza kakhulu lezikolo ngendaba ye teacher pupil ratio ukuthi sibone ukuthi singasiza kanjani abantwana bethu ukuthi bafunde kuhle kulesi sigaba.
Kuyini okukhangelayo kulolu hlelo obekuvele kuyingxaki njalo lifuna kwenziwe njani?
Into eqakatheke kakhulu ekufundeni komntwana yikunikezwa i-attention yonke ngumbalisi. Kodwa nxa abantwana befika ku-50 ngombalisi oyedwa, umntwana ucine engasatholi lo amela kuthole ekufundeni kwakhe. So into esiyikhangele kakhulu ngokuthi sibone ukuthi singasiza njani thina ngomphakathi wethu ngapha kwale Bulawayo South, futhi sibone ukuthi singasiza njani sisize izikolo ukuthi bathole even ama-assistant angabancedisa emaklasini lapho ukuthi bafundise abantwana kuhle, abantwana bathole i-education yabo enhle njalo bakhona ukuthi bapase kuhle. Yinto yokuqala esiyilungisayo. Eyesibili esiyilungisayo, sibone ukuthi izibhedlela amakhiwu maningi kakhulu. Izibhedlela zilokuqakathekisa kakhulu ukuthi nxa umuntu ebuya egula engalamali yokubhadala naleyo yokubonwa ngabambone. So yinto esikhangele kakhulu emakliniki ukuthi sibuze ukuthi kahle kahle into eqakathekile ukuthi nxa umuntu ebuya egula kufanele ekhangelwe njalo anikwe yena lo i-care ayidingayo ngalesi sikhathi. And kulenkinga eziningi ezifana lokuthi omunye umuntu yabe le mali ekhadini lakhe le-bank kumbe le mali ku-ecotel kodwa amakliniki angathathi wona lawa ama-form of payment. So sifuna ukubona ukuthi abantu bayasizwa kude kulesi sigaba ngaleyo ndlela ukuthi simele umphakathi ngale kwabe-council.
Lisebenzelana lobani njalo kukhanya kuzaba lobubelo yini?
Ngiqalisa ngamacebo njengoba ngingakangeni kwi-parliament ukuthi ngaba lamandla okuthi kumbe ngenzeke ukuthi ngicele i-government ukuthi isize izikolo. Kodwa njengoba ngiyi-candidate ezimele yodwa, so into engiyenzileyo kubuthanisa ama-ex-students awezikolo eziningi abasema-diaspora ukuthi sibone ukuthi singayenza yini ngendlela eyokuthi sincedise thina ama-ex-students abayenelisayo ukwenzela ukuthi inkinga zona ama-problem wona lawa anjalo ayenelise ukudluliselwa phambili ukwenzela ukuthi abantwana bafunde kuhle. Emakliniki nje into eqakathekileyo ukuqala ngeyokuthi ngihambe ekhansili ngicela ukuthi baphangise i-program yabo yokuletha ama-swipe machine okuletha i-cocktail payment ukwenzela ukuthi umuntu angabiselwe endlini ebiselelwa ukuthi kuthiwa kala $5 cash njengoba silama-crisis awe-cash eZimbabwe.
Sikhangela wona umkhankaso wakho lawo uqhubeka kuhle yini njalo uyaluthola yini usekelo sebekwazi abantu?
Ye, abantu bakhokancane kancane ukungazi bangazi njengoba vele ngingumntwana okukhule khona lapha. So nxa ngihamba ngisiyakhuluma nabo hhayi bayazwisisa kodwa balezikhalazo zona lezo sengivele ngisebenzisana lazo. Balezikhalo zokuthi kulabafana asilama-problems wabiza ngesikhiwa ama-drug problems. Senze njani ngalaba abantwana? Akula ma-drug rehab, akula ndlela eyokuthi singabasiza ngayo njengoba kungela employment. So balezikhalazo zabo zona lezo abakutshela ngazo. So ngicina hhayi ukuyemukelwa sibi nemukelwazi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Vimba Yishe Musaburi okhankasela ukumela iBulawayo South edalela ePhalamende kukhetho oluzayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo. Linami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sitha, singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
The
Linga lichona njani izilukanda bamthwakazo muhle olamukela emoyeni kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje ke sixoxa lomela ibubi edalele parliamente unkosazana Lwazi Sibanda. Sikhuluma ke ngodaba lwendlala esigabeni sakhe lapha ukuke kwaba lomsindo ngemva kokuba abasekeli bebandla le MDCT abathi bona bahlala bencitshwa ukudla behluthune isaka lerayisi behluthunela labo abayabela abantu ukudla. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo Christian.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani esigabeni sakho lapha? Sizwa kuthiwa kuke kwaba lodubo lapha kwezokuwabelana ukudla. Yinto ehlala ikhona yini kumbe yinto eqalisa?
Khona ngathi kuhlala kunjalo but lokhu kuqala izulu. Fonelwe ngucikekile Khuphe esesiganda esigabeni sebubi esithi kubuya imota yazobaholisa kuhle kuhle sindi-fertilizer. After uholeni kwabi-fertilizer sokuya enye imota yathi gcwele irayisi. Umuntu lo yakhanya ke ingasafuni ukunika abantu bonke irayisiyana isinika abantu abezani i-TF. Yikho kokuchithekile sengithi no angeke ninike abantu bezani i-TF lathi sinambile ukudla sikufuna. Yikho bahamba ke bathatha isakalelano yerayisi ngamandla. Yikho umuntu ade ehonisa abana wasebaleka ke ukhanya kade ngiyo okhethe loku ukuthi kunikwe abantu bezani i-TF. Ngomuja kwakho nangalibo bothiwa ngu-Douglas. Angikwazi ukuthi yini kuprovinsi yezanu-PF.
Wena umumo unjani khona ngapho ngendlala? Ngiyabona uyakhuluma lapho ukuthi labo abantu bebesithi labo balambile. Unjani umumo lo?
Lo nyaka sike uhulumende kumele angenele angazakhangeli nancane ekhangeli ukuthi athe izanu-PF. Lo nyaka yindlala enyembi ngoba emasikini sekuchile.
Manje abantu baphila njani khona lapho nxa emasimini kuchile kungela mbhida leyani yakitholakali kakhulu ngesikhathi lesi?
Asakumele khona lalawa wabele ukuthi abuye eholwe nxa bezile beholisa bazazuze benze into yabo enketabetshayo. Nabanye abanezimali zabo bathenge ezitolo njengoba ezisuke ezitolo kulolutho. Kanti kakhulu nesikhathi nalohulumente ikangenele laba abaholisa ama-organization lawa ebuye ezoncedisa.
Manje wena ngokubona kwakho ubona ungani kusiyafika ukuphela komnyaka kuyabe kunjani la?
Kaba kusiwe sibili Chris Gande, nxa kungasa kungela kurhulumente, abantu bazotshiya idlana ngiyakutshela, lezi dumbo zizabakhona.
Zona izifuyo zinjani, ziyacuba yini?
Hayi, izifuyo bezingakacubi, ngoba last year kwakune izulu eliningi. Hayi, ngapha kithi bezingakacubi sinye izifuyo, zasenhle kunomali kayo. Aleyo bedlule kanti hlehlehle, amanzi akhona, kwangani kuhlumihlumile. Noma nje kuzakutsha.
Akhona yini amanyathelo oliwathathayo ikakhulu njengoba umela isigaba lesi edalele parliamente uyakuluvuse yini udaba lolu?
Njengoba izolo ngithe ngithiwa ngalowo mbiko ukuthi bathethe isaka le-rayisi ngenkani uvele wona abantu bezanu-PF sebeholisa nangesizanu sabo. Ngathi ngahamba ngatshela uministe u-Honourable Petronella Gagonya ngamtshela indaba yokuthi esigabeni sami esebubi esiganda sokwenzakale lokhu yikho yini okumele kwenziwe kwenzakala abantu benu bezanu-PF. Wathi cha, akumelanga vele kwenziwe. Kumele lo umuntu onguyade driver leyo mota yalo ade phosa esekhetha abantu kumele ebothise ehanjise emapholiseni. Yiko kufonela kwabantu lakhe abayesigane sabengifonela ngawathi kuthi no ingavele ibophisa gamali aphoseke abathe iqiniso ngokuma ingixa sengikhulumelayo.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga balaleli, lale kahle lingakuvumela nikusizakale ezigabeni zenu ukuthi nabantu bethiwa ukudla ukudla lokho ngukahulumeni leze khona okwenziwa abantu bebuba emathebeleni enothi sikuthatha ukudla lokho ngenhlalo kwasokuza kwabo. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Siyabonga jahale zansi okuzigqiba ezosuku umfundisi we-Brethren in Christ Church uReverend Ruben Mabena yena obhubhe ngolwesine uzabekwa kusasa e-Lady Stanley Cemetery koBulawayo. Ubaba Mabena udliwe ngomkhuhlane wemvukuzane. Kwaneleke okwalamhlanje izihlobo ezithandekayo, njengokusho kwethu likhumbule phela ukubana yi-birthday yethu lamhlanje. I-Studio 7 sifikise iminyaka engu-15 elitshumi lanhlanu sisakaza eZimbabwe
silinika indaba ezimqotho. Liqhubeke lisisapota phela lisisekela. Kwaneleke okwamanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.